Isu tiri kunzwa kufara chaizvo muno muZimbabwe kuti WHO yazopa gwaro rekuti aiwaka nyika dzose shandisai zvenyu Sinopharm. Takanga tagara tichitoishandisa nguva yakareba chaizvo, asi vamwe vachishushikana kuti ko muri kushandisirei vaccine isati yaapprovwa neWHO.
Zvaitwa neWHO zvinorevei takatarisa zvakaitwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano muZimbabwe.
Zviri kutokonfirma kuti isu mascientists edu weMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAS, wakanga watonyatsoongorora magwara iwavo wakagutsikana, saka takagutsikana tikamhanya nendima nevaccine iyoyi. Saka zvaitwa neWHO zvatifadza chaizvo, nekuti zviri kutoita yatingati endorse zvatanga tagara tichiita nemascientists edu.
Dr. Maomba, muri kufarawo here nemafambiro ari kuita chirongwa chenyu chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19?
Chirongwa chedu chekubaya nhomba majekiseni kana tingati vaccine yeCOVID-19 chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tiri kuona nhamba dzetiri kubayira vanhu pazuva rega rega dziri kuramba dzichikwira, saka izvi zviri kutifadza. Asi tiri kuda kuti nhamba idzi dzirambe dzichingokwira, nekuti tiri kuda kuti tibayire vanhu wese watingati vanenge vari eligible, kuitira kuti tiprotect nyika yedu yeZimbabwe. Saka pane zvino ndinoti tiri kufara nekuti nhamba dziri kukwira, asi tiri kuda kuti dzirambe dzichingokwira. Tatenda.